vachitaura nezvitsvedzevhene mutaurweza npf masingo varona ndavanoti bato rava ratopedza kutsvaga rutsigiro uye rinoendeesa kutora matunhu ose makumi maviri nematanhatu achakukidza sevakaita muna 2013 vandava vanoti mdc alliance pamwe nemamwe mapato anopikisa ari kuchema nhando achipomera bato ravo mhosva yemhirizhonga nekuti vari kutya kudyiwa musarudzo
futi kuseri nokuseri senoma yezioni tiri kuhwina 26 out of 26 zvekuchemachema izvozvo zviri kutaurwa navanhu aya election vanhu vanovhota kambeni yedu tingati taapadhuze iko zvino tatopedza asi taakudzokorwa zvedu kuti maareas aya anenge akangoda kuti adzokororwe but otherwise agada for the election
mugore ra2008 mdc yakakunda zanupf pazvigaro zveparamende ikapera zvigaro 14 kubva pazvigaro 26 asi mdc alliance inoti rwende runo irikutora zvigaro zvose sazvigaro wezanupf uye vari kumirira bato ravo kumasingo west vaizakadzamira vanoti vatomirira kupemberera chigaro chavo nekuti basa vakatopedza kare
masingo west tiri kukunda zvino mutsindo darika nguva dzose nekuti taatichishanda tiri muvanhu tichizadzikisa zvido zvevanhu saka tichakunda musi wa 30 zvino mutsindo hai hatina intimidation yatoshandisa isi semusangano tinodhiriva zvinhu zvinodiwa nevanhu vanhu vovhotera musangano wavo wavanoda vanhu vakadyiwa kare
asi azvigaro emdc netungamirwa navanelson chamisa vajames gumbi vanoti gore rino mutambo wakasiyana uye vanovimba kuti vanokunda zanupf nemutsindo vachiti gore rino vakangwarira kuti vasabirirwe vagumbi vanoti nyaya inetsa kubata ravo yekuva nenhengo mbiri mbiri munzvimbo imwe chete yagadziswa nekudari vave mubishi rekutsvaga rutsigiro kuti vatsvaire zanupf nemamwe mapato ari kukukwidza
gadziriswa napresident vedu chamisa achichakunda zvakanyanya zvino mutsindo
asi vamwe vakaisa mapepa avo vari vaviri kukuti central vacrispa musoni vaikakavadza navaernest mandingo vanzi ndo vapfumirwa nemdc alliance vari pamashoko abudiswa navagumbi vachiti havawirirani nazvo mutungamiri wetransform zimbabwe uye vari nhengo yemdc alliance vanotiwo zvabudiswa navagumbi manyepo
Professor Vosmanure, the opposition is in the alliance, and the Susubasa is going to stand up against the ground.
Vangarubvume vati vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muvanhu izvi zvichaita kuti nyaya iyi irambe iri manyamamire nerongo uye ichigona kukanganisa mdc musarudzo Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemdc alliance vawatchman mune kutinze zvizere zviri kuitika sezvo mashoko ari kubuda mumasvingo ari kupesana ndakamira studio 7 ndiri mumasvingo njenigandri maramba